manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 3 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekutorwa kwenhau kwakasununguka hurumende ichiti yaita zvakawanda kugadzira nhandare inoshandika nevatori venhau. Kudomwa kwaamai Pamela Tremont semumiriri weAmerica muZimbabwe kunotambirwa nedare reSenate renyika iye. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe mumaruva nemumaguta nemadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiti vatori venhau vari kushanda vakasununguka munyika. Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau ekucherechedza zuva iri gurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Muswere vati hurumende yaita zvakawanda zvinoita kuti vatori venhau vashande vakasununguka kuburikidza nekudzika mitemo inobvumidza kuti vatori venhau vashandire munharaunda dzakasununguka dzakachengetedzeka uye dzinobvumidza kukukwidzana kuitira budiriro yemapoka ose enhau pamwe nekuvandudza mitemo inokanganisa kushanda kuvatori venhau vakasununguka yakaita seaccess to information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA vatiwo hurumende iri mubishi kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neBroadcasting Services Amendment Act uye iri kuongorora bhiri rekushanda kwevatori venhau reMedia Practitioners Bill.
As we commemorate this important day, the government of Zimbabwe is amending the Zimbabwe Media Commission Act and the Broadcasting Services Act. And also, the Media Practitioners Bill is under consideration. The amendments will professionalize.
Tichipemberera zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende iri kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neimwewo nechinangwa chekusimudzira chikamu ichi pamwe nekuona kuti vatori venhau vakasununguka uye budiriro.
Asi vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, CCC, vaNelson Chamisa, vati kodzero dzevatori venhau munyika dzinofanirwa kuremekedzwa. Vachinyora mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day padandemutande reX iro raimbonzi Twitter, vaChamisa vati rusununguko rwevatori venhau pamwe nekuremekedzwa kwebasa rekutorwa kwenhau zvichachengetedzwa muZimbabwe itsva. Sangano reMisa Zimbabwe rakacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day neZuro muHarare. Murongo wemabasa musangano reMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vanotiwo vatori venhau vachiri panjodzi kubva kune avo vanobata mabasa anokanganisa nharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze vakaita semakorokoza vachiti sangano ravo rakatotambira zvichemo zvemhando iyi.
Vanhu vakadaro vanonge vasingaduti vatori vedu venhau vazobuditse pajekerere. Naizvozvo kuno vatori venhau vanokomplaina kana kunyunyuta kuti vanenge vakumbunyikidzwa kana vachinge vabuditsa nyaya dzakadaro.
Achipa maonero ake pamusoro pezuva iri, mutori wenhau wechidzimai Rumbidzai Mashaya Hanya anoti pare zvino vatori venhau vakasununguka zvikuru kana zvichienzaniswa nemakore mashoma apfuura, asi achikurudzira vatapi venhau kuti vashandise mukana uyu kunyura nyaya dzinosimudzira runyararo pamwe nekugadzikana munyika.
Ngatitorei nhau dzedu zvine ungwaru uye zvine unyanzvi unoita kuti tikurudzire nyaya yerunyararo nekugara zvakanaka mumatunhu edu atiri.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha nekuti rinopa mukana kumasangano enhau kuti vatarise nekungorora kodzero dzevatori venhau pamwe nekukurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzavo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwani vanoti kunyangwe Zimbabwe iri kuedza kuvandudza mitemo kuchengetedza kodzero dzevatori venhau pachine zvakawanda zvainofanirwa kugadzirisa kuti vatori venhau vasununguke.
Asi tinofungidzira zvekare kuti tichine basa rekuita kuti vatori venhau vange vachiita basa ravo vasina kumbunyikidzwa nyaya dzekurowa dzekusungwa nekuita sei.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatanawo nesangano reCenter for Innovation and Technology kana kuti site rekubulawayo kucherichedza zuva iri muzinda uyu uchitenda vatori venhau nekukurudzira kutapwa kwenhau nenzira inovandudza hutano pamwe neutongi wejekerere. Dingindira regore rino rinoti a press for the planet, journalism in the face of environmental crisis, iro riri kupakurudziro kuvatori venhau kuti vatarise nyaya dzakanangana nenharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze sezvo riri gore renzara. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini pa months of
the voice of America, VOA.
Komiti yedare reSenate muAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yazivisa nezvekutambirwa nedare reSenate nezuro kwekudomwa kwaamai Pamela M. Tremont vekuVirginia semiriri weAmerica muZimbabwe. Amai Tremont vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munandire wegore rino, zita ravo rakaendeswa kudare reSenate iro rakazotambira kudomwa kwavo nezuro kuburikidza nekuvhota kwenhengo dzedare iri. Mumiriri weAmerica muZimbabwe wekupedzisira anga ari vaBrian Nichols muna 2021 vasati vadomwa kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere. Mamiriro ehuori muZambia anoratidza kuti zvinhu zvashanduka mune zvakanaka kekutanga mukati memakore gumi sezviri kutaurwa nesangano reTransparency International Zambia. Vakuru muhurumende vanoti kuzvipira kwavo mukusimbisa kuteverwa kwebumbiro remitemo nejechetere mukurwisana nehuori zvave kubhadhara. Mukuru weTransparency International muZambia vaMaurice Nyambe vakaudza VOA vari muLusaka kuti mamiriro enyaya dzehuori anobuda mushure metsvakurudzo yakasimba yakaitwa pachinhano chepasi rose. Vakati ndiyo nzira inonyanyoshandiswa kupima uori muhurumende pasi rose. Vanyambe vanoti
Zambia has actually improved by 4 points.
Zambia yakakwira pamusoro nemapoints mana kana tichitarisa pazvibodzwa. Iye zvino zvibodzwa zveCPI zvinobvira pachimwe chete kusvika kuzana 1 to 100. Zero inoreva kuti munenge makatonyanya kuipa munyaya dzeuori. Mumakore gumi adarika Zambia yakambotanga ichidzikira, ichizoti mumakore matatu adarika takaramba tiri pazvibodzwa zvemakumi matatu kubva muzana. Iye zvino tasimuka kuenda pazvibodzwa makumi matatu nezvinomwe.
Sezvinotaurwa neTransparency International, nzira yekupima nayo huori yeCorruption Perception Index kana kuti CPI inoshandiswa kuronga nyika nemamiriro ehuori muhurumende sezvinoonekwa neongororo dzenyanzvi kana tsvakurudzo yezvinobva muvanhu. CPI inotara huori sekusashandiswa nemazvo kwemasimba anenge akapiwa munhu iyewo zvigutsa pachake. Gwaro retsvakurudzo rakaitwa muna 2023 neIMF pamusoro pematongerwo eZambia nehuori rinoratidza kuti huori unofungidzirwa kuti vakakonzera kuwedzerwa kwemitengo nevaida kuita mabasa akawanda epamusoro-soro pamwe nemabasa ekuvaka munguva yava Edgar Chagwa Lungu semutungamiri wenyika pakati pa2015 na2021. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti nzira dzakawanda dzemari dzezvirongwa zvekuvaka zvivakwa zvakaitwa semigwagwa ndidzo dzakaonekwa sedzaipa mikana yehuori. Kunze kwekukanganisa upfumi hwenyika, sangano reZambia National Women's Lobby iro rakazvimirira rechirwira kodzero dzemadzimai rinoti vatungamiri vechidzimai muZambia vasangana nezvimhingampinyi zvine chitsama mukuti vapinde mune zvematongerwo enyika nekuda kwehuori. Amai Juliet Chibuta vanove mukuru vesangano reZambia National Women's Lobby vanoti.
It's now responding to what we have been advocating for.
Yave kuteedzera zvatagara tichirwira. Tagara tichirwira kuti huori huderere kuitira kuti madzimai ashande akasununguka munharaunda isina huori, nekuti huori hunoderedza uwandu hwemadzimai anopinda mukutonga nezvinhano zvehutungamiri.
Kubva zvavasarudzwa kupinda pachigaro vachishandisa nyaya yekurwisa huori, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vakavimbisa kuparadza huori. VaFelix Ngulukusa, munyori mukuru mubazi rezvemari, vakadzokorora zvakare kumusangano uchangobva kuitwa muWashington kuzvipira kwehurumende yavo kurwisana nehuori. Vangulukuza vakati,
we have established the interagency.
Takaumba boka remapazi akasiyana siyana anoshanda pamwe kuitira kudzosa upfumi pamusoro pekomisheni inorwisana neuori. Takasarudza masangano angangosvika kumakumi maviri nerimwe ari mumapazi anoona nezvemutemo nemamwe mune dzimwe nzvimbo dziri kubatsira mukuedza kudzosa pfuma yose yakawanika kubudikidza neuori.
Vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaHakainde Hichilema vari kupenga kuti kusungwa kwevari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori kwanga kuchingoitika chete kwakanangana nevanopikisana navo mune zvematongerwo enyika, vachikutsanangura sekupuma uroyi vaive muhurumende yadarika. Muna 2022 vakuru muhurumende yeZambia vakaumba dare rinobata nyaya dzezveupfumi nemari kuitira kukasika kutongwa kwenyaya dzehuori. Hapana vati vawanikwa vaine mhosva kusvika pari zvino. Nyaya iyi yabva kuna Kathy Short, mutoro wenhau weVOA News ari muLusaka kuZambia. Vari kutarisirwa kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti kana vakasarudzwa vachamisa zvakare pazuva rekutanga kwehurumende yavo kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika dzine vechitendero chechimuslim wakawanda. VaTrump vakazvibozviita pavaive mutungamiri weAmerica zvikakonzera mutauro mukuru, asi mutemo uyu wakazoshandurwa navaJoe Biden. Tanonoka wande weStudio 7 anotipa nyaya yabva kuna Scott Stens weVOA.
Vakanga vachitsvaga rutsigiro rwekuva mutungamiri wenyika pekutanga mugore ra2016, vaTrump vakavimbisa kuvandudza mashandiro anoita bazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu muAmerica reUnited States Immigration Services senzira yokuvharirira kunze matororo anobva kunyika dzechitendero cheIslam.
And we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country.
Tichaona kuti vanopfurikidza mwero vanobva kunyika idzi havapindi munyika yedu. Hapana chimwe chatingaita.
Vave pachigaro vaTrump vakamisa kupinda kwevanhu muAmerica vanobva kunyika nomwe dzezvechitendero chemuslim vakawanda, izvo zvakakonzera kuratidzira nekuenda kumatare kwemasangano anosanganisa reAmerican Civil Liberties Union. Vali Glenet veAmerican Civil Liberties Union vakati,
if there are real threats,
kana pane kutyira-tyira kuripo zvinofanirwa kuongororwa, asi hatifaniri kufungira kuti vamwe vanhu kana vechimwe chitendero vanotyisa kupfuura vamwe.
Nyaya yokurambidzwa kwevamwe vanhu kupinda muAmerica yakanzvikwa kubva mudare repasi kusvika kudare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court, uko vatongi vakawanda vanocheketedza tsika nemagariro vakazvitsigira, izvo zvakapembererwa navaTrump padandemutande uye nekumuzinda weWhite House vachiti,
tinofanira kusimba uye tinofanira kuva takachengetedzeka.
VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro muna 2020 vachipikisa kurambidzwa kupinda kwevanhu uku navaTrump vachiti,
you know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion.
Hapana chikonzero chekutsigira mutungamiri wenyika anopesvedzera ruvengo nerusaro raganda kuvanhu vechimuslim.
VaBiden vakatangazve kubvumidza vechimuslim kupinda muAmerica muna 2020 vave mutungamiri wenyika. Zvino mushure memakore mana vaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reWisconsin svondo rino kuti zviri kuitika mudunhu reMiddle East iko zvino chiratidzo chikuru chekuti vanhu vekunyika dzechiMuslim ava varambidzwa kupinda muAmerica zvakare vachiti
We do not need a jihad in the United States of America.
MuAmerica hamudiwi chimurenga, asi hatidi kuti maguta edu ave nzvimbo dzinodzidzisa pfungwa dzekupfurikidza mwero. Naizvozvo pazuva rekutanga kutonga, ndichamisazve kupinda kwevanhu ava muAmerica uye ndicharambidzavo vapoteri kupinda munyika pamwe nekuona kuti vanopfurikidza mwero havapindi munyika yedu sezvandakamboita.
Mukutsvaga rutsigiro vaBiden vanotaura pamusoro pezvakaitirwa America nevanhu vakabva kune dzimwe nyika vachiudza vanobetsera nemari yekutsvakisa nayo rutsigiro kuti dzimwe nyika dziri kunetseka nekuti dzinotya nekusarura vanobva kune dzimwe nyika. VaBiden vanoti China pamwe neJapan, Russia neIndia dziri kusara shure mune zveupfumi nokuti vanotya vabva kure havadi vekune dzimwe nyika. VaBiden vanoti vekune dzimwe nyika vanosimbisa America. Ongororo yakaitwa muna kubvumbi neHarvard Capps Harris inoratidza kuti kupinda munyika kwevanobva kunze nekukwira kwemitengo yezvinhu ndidzo nyaya dziri pamusoro-soro pevavhoti vemuAmerica. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7 kuWashington DC.
Hurumende inoti vanhu mamiriyoni matanhatu vari kumaruwa vanoda rubatsiro rwechikafu nechimbi-chimbi. Panguva iyo varimi vegorosi vakawanda vemunyika vari kuchema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB, izvo zvichaita kuti varime ndima diki dzegorosi remwaka wechando. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamwe varimi kuchinhoi nezuro, gurukota rezvekurima Dr. Enchias Masuka, vakabvuma kekutanga kuti vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million pamamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9.2 million vari kumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya kubva iye zvino kusvika gore rinouya muna kurume.
We now know 6 million of the 9.2 million in rural areas will need support.
Iye zvino tave kuziva kuti vanhu mamiriyoni matanhatu kubva pavanhu mamiriyoni mapfumbamwe vari kumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya kubva iye zvino kusvika gore rinouya muna March.
Vakati vamwe miriyoni imwe chete nemazana masere kana kuti 1.8 million vanoda ruyamuro rwezvekudya mumaguta nemadhorobha, vakavavimbisa kuti hurumende ichatsvaka mametric ton zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezviviri kana kuti 732,000 metric tons zvechibage kuti vanhu ava vakwane. Uko varimi vegorosi vari kutarisirwa kurima mahekitiya anosvika zviuruzana nemakumi maviri kana kuti 120 hectares, izvo vanoti hazvisi kuzokwanisika nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusapiwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa dzisati dzabhadharwa, mvura yekudiridzisa shoma iri mumadhamu, kubiwa pamwe nekufa kwepombi dzemadiridziro uye kushayikwa kwemagetsi nguva dzose. Varimi ava vanoti chinoshamisa ndechekuti matambudziko aya haasi matsva, asi hurumende iri kutadza kuagadzirisa. Murimi ane mukurumbira munyika vaRichard Ziki, avo vanorima vari kumhangura mudunhu reMashonaland West, vanoti varimi vakawanda kusanganisira naivo vachatadza kurima nzvimbo yavanga vakatarisira nekuda kwemvura shoma uye nekushayikwa kwemagetsi.
Mabhemuzi haana kunyatsozara endi mabhozo otatebho amshuwa yakadzika.
Mumwe murimi wekumazowe mudunhu reMashonaland Central vatrust mudzimu irema avanorima gorosi vanoti michina yemadiridziro yasakara zvakanyanya uye kuigadzirisa zvinodhura sezvo vachibhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa iyo inononoka kuuya. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanga zibi ngokodo vanoti midziyo yemadziridziro iri kubiwa kana kutana urwa zvimwe zvekuti yakawanda yacho haichashanda uye inogara ichingofa
pamuzvuredu yavo bese chairicha vandalizini irigation ikupi
mukuru wari mesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanobvuma kuti varimi vakawanda vasati vabhadharwa vachiti kusabhadharwa nenguva kunodzorera urongwa hwekurima kumashure uye kuwisira bhizinisi rekurima pasi
murimi ari kuita bhizinesi kana mubhizinesi ukashandisa mari ikasadzoka nekutengeswa kwezvinhu zvaukagadzira kana zvaukarima kureva kuti bhizinesi rako raakutowira pasi
gurukota rezvekurima vamasuka vakabvuma pavaitaura nevamwe varimi kuurungwe chinhoi nebhangeti nezuro kuti varimi vakawanda vasati vabhadharwa mari dzavo dzinodarika madhora ekuamerica mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti US$34 million pamwe nemari itsva yemazimbabwe gold inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 zig varimi vegorosi vari kutarisirwa kuwana mametric ton anosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 metric tons gore rino kubva pamametric ton zviuru mazana mana nemakumi matanhatu ane zvinomwe kana kuti 467,000 metric ton dzakawanikwa mwaka wapera asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurima dzakaita sava Edmore Mazarure dzinoti zvinongove zviroto nekuda kwematambudziko ari kusangana nevarimi munyika ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nonorai Jena
Yave nguwenye watereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ee, munotamba here hamwari, babu yose. Dongo unzo pfungwa yekuti Studio 7 materekerera. Pa 30 minutes munotadze kupedzimba nhau dzemuZimbabwe makutaure zvekumanda uye zvino ndizviro maitaure DRC. Mopedza futi motaura futi kuti ndokupai nhau dzedzimwe nyika. Kanjani stanga tichidzidzwa apa pa history station yenyika yeDubai. Hai hamwari.
Vanhu tingangozvinetsa zvedu naChiwenga. Chiwenga pfungwa dzake dzaka ngofanana nemafambira anoita kamba ndiye munhu asina kana focus zvachose ende nyange mukada kuti muterere zvimwe statement zvaakapapa nyaya yezvemabhondi haitokuti kana kutaura chirungu moti motungamirwa nemunhu asingagoni kutaura chirungu anoenda kupi kwaanoenda nemi bovhu ringatungamira mamwe mapofuri siyanei naye uyayo akakundikana paakagara atora nyika akapa kune umwe munhu instead yekuti dei akabata matomari evanhu vakaenda pamaelection uya ndiye munhu asina kana chaanoziva uya musamonetsana naye zvenyu tinoshaya kuti iye chaanozviti vice president iye vice president ndipapi mna sina kana chaanoziva
apo pa Studio 7 pa Blessing Zulu chonga kandimiri kanoka wande makadini wakuru wangu riri sewo basa isu basa kuno shoma nezvishoma kutorwadziwa nenzara iri kumusha yatiri kunzwa uye mukuru wedu vagaro vachitenga mota dzinodhura vachipa machifu vachitadza kutenga chikafu vachipa vanhu koma election ida akanzi chiine vesadhaki tiri kumada kamafresh elections edu kokuzoputsa dzimba dzedu dzatiri kuvaka tiri kuno kudiaspora ndicho chiizve washayiwa zvokuita here dini fanjo padurban apo ndichiti pari sei padheni pangu pasuveira po
ya indetwa pasta chitemerere nhau chikune zvedu munyika muno vanhu ava hurumende iyi nokudzvanyirira chete vamwe vanhu chete saka problemu yakuitika ndeyekuti vada kureiza mari panze ZBC isati tere ZBC hapanja unonzobva ZBC vada kuti munhu wese abhadhare mari yeredhiyo ko kana sina redhiyo mumota ungobhadha chete here varungu vanga right ava vaiti varume vanodzvinyira vanhu ava hapo unodzvinyira ukada kufosa chimwe chinhu mari madiamonds vari kurwa zvizvo vari kurwa zvinhu zvese mwari ngavatibatsire ngavapindi ndatingotaurawo muchidimbu
ndoda kutaura pamusoro pemazigi awa munangagwa ngavawo neplani chaiyo nokuti mazigi iwo vari kumaramba kufiwa
Samara mbao fiwe isi tito mashani sawa jisundira isu. Iyo ni wana wawa jitame wa jishani sama US. Hawa wani kana wani mwana wawa kana ama minister hawa ino shani sa US. Ama shani sa zigi. Kanungo sundira isu kwa tiri. Uye wano toti mdoto wana wano di polisi yao ndiye kuti muna akaita murombo wano tongeka. Sawano kuti muna wese ave murombo.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero anonzi Tendai Chigiya anobva kwaZimuto kumasvingo asi akazokurira kuchester kumount Darwin. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zuzininga weStudio 7.
Zvekuimba izvi ndakazvitanga ndichiri mudiki sa zvekuma 4 years 5 years ndaimba nevabereki vangu kuchurch kukwaya. So ndichiri mudiki ndaitenge ndiri mukwaya dzevanhu vakuru tichienda zvinoita macompetitions emaprovince nemadistricts kuchurch.
Veruzhinji vanotambirana sei nemimhanzi yenyu?
Music yandiri kuimba ndikona kuti vanhu vari kuitambira nemwoyo yose, vari kuifarira nekuti ndiri kuona malikes ari kungoramba achiwanda, mafollowers ari kuramba achingowanda. Vanhu vari kutaridza kuti vari kunakidzwa nezvavari kunzwa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges anogona kuwanikwa sevashumiri vari mugospel industry nekuti dzimwe nguva unenge uchifanira kupawo muripo kune avo vanoridza. Pane maresources anoshanda kuti mimhanzi iyi ibude zvakanaka. So kazhinji kacho kana uchinge uri kuimbira Mwari vanhu havazozvioni izvozvo kuti pane maexpense aripo anofanira kuti muimbi akavhewo. So vanonga vachiti kana kuti zvekuimbira Mwari zviwanzoda challenge inogona kuinowanika ndeairplay. Zvokuti tinokutendai imi VOA mandipo womukana nekuti idambudziko rinowanika kumabroadcasters mazhinji kuti uwanewo kuenda nekuti uzonzwikwa kuti ndiwani. Ikana yacho hainyatsokuuya zvakafanira.
Vanoda kukubatai kana kuridzirwawo vanokuwana ikupi?
Ndinowanika pamasocial media platforms mazhinji kungoshandisa zita rangu kuti Tendai Chigiya. Ndikataipa kudaro munotondiona paFacebook, munondiona paYouTube, munondiona paInstagram, munondiona paTikTok, munondiona even paTwitter.
Mune mashoko amunoda kusiyira vatsigiri venyu here?
Ndinokutendai nesupport yamunotipa. Ndinokutendai nekuti muri kufamba nesu. Ngatirambei tichingorumbidza Mwari uyu. Kurumbidza Mwari kwakanaka, ndiye ega akafanira kurumbidzwa.
Chitipaiwo kamwe chete kenzwisa timbokati nhasi Friday kudai.
Ndoda kuti vateereri vanzwe kambo kandakapedzisira kubuditsa iwo mwedzi uno watiri kubva kubuda uyu kanonzi nguva yemukana.
Kana Mwari vati hongu hapana anoramba, matuo vazarura hapana anovhara.
Manzwa hurukuro yanga ichiitwa naIvan Zuzininga weStudio 7 naTendai Chigiya anoimba ari muHarare. musakanga machirongwa chelive talk manero ano apo tiri kutaura nezvekubatana kweZimbabwe nepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Kudomwa kwaamai Pamela Tremond semiriri weAmerica muZimbabwe kunotambirwa nedare resenete renyika iye. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Musanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezamanye amazwe omhlaba okunanza ilanga lokuqakathekisa imisebenzi yazo ele World Press Freedom Day. Uhulumenda weMelika usekhethe unkosikazi Pamela M. Tremont ukuba ngummeli wakhe omutsha eZimbabwe. Umnumzana Donald Trump uthi angakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uzavuselela umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim abavela emazweni ambala ukuthi bangene elizweni ngelanga lokuqala lombuso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezamanye amazwe omhlaba okunanza ilanga lokuqakathekisa imisebenzi yazo ele World Press Freedom Day. Leli langa linanzwa ngalesi sikhathi uhulumende weZimbabwe esanda ukwethula umbiko wokuthi usethule imithetho emitsha ezaguqula ukusebenza kwentatheli izindaba ephathisa ukuthi zisebenze zingelamgoqo kodwa zizilawule. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisaswanda ekubulawayo.
Imithetho emitsha ibalisa oweZimbabwe Media Commission Act, Media Practitioners Bill, lowe Broadcasting Amendment Act. Isikhulume sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende usebenza amandla ukuguqula imithetho encindezela intatheli izindaba uthi ufuna zikhululeke emsebenzini yazo.
Njengohulumende weZimbabwe silokholo lokuthi abantu bakhulume izifiso zabo intatheli izindaba zisebenze zikhululekile. Yikho nje siphakathi kokuguqula imithetho ukwenzela ukuthi kube nendlela elula yokukhulula lokukhipha imigoqo evimbela izindaba zindaba ukuze zisebenze kuhle. Ukuze lokhu kwenzeke kumele imbiko imemethekiswe ngokuzindaba lula ukuze zifinyelele abantu.
Mnumzana Godwin Phiri wekomishini elawula ukusebenza kwentatheli zindaba lokubhaliswa kwazo eZimbabwe Media Commission uthi kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
NjengeZimbabwe Media Commission sithanda ukuthi ngaleli langa sikhuthaze bonke abantu ukuthi baziphathe ngendlela ezenza ukuthi labo intatheli zindaba zethu zisebenze zikhululekile. Akukhathekile ukuthi ngabe kungubani esikhundleni siphi, wonke umuntu kumele ahloniphe amalungelo entatheli zindaba.
Phakathi kwenkinga ezibhekane lentatheli zindaba ngalesi sikhathi kunanzwa lolu suku kunembiko ethi ezesifazane ezithi ezazo inhlupho ziphethwe kabili ngoba ziyancindezelwa lokuhlukunyezwa emsebenzini njalo zingaphiwa izikhundla zobukhokheli. UPatience Zirima umqondisi weGender and Media Connect Zimbabwe.
Television, print, and digital platforms as well. Women also face violations that include sexual harassment and online violence, which are two of the biggest challenges we probably will see.
Ethelini Ncube intatheli izindaba esebenza elinye iphephandaba lakobulawayo uthi njengowesifazana uthwele nzima.
Nzima enhlangana labo njengentatheli engumama. Kwesinye isikhathi uyadudinga isitori ku-investigation. Kumele kube ngumuntu ongubaba, umuntu ongubaba kungeyokhomentayo. Instead of futhi akhomente, yaqala ukuwukhombisa, ngawukhombisa umyali isitora sisaphuma.
Omunye wesifazana oyintatheli izindaba esebenzela umsakazo weSkies Metro kobulawayo ubona inkosi Diamond Maphosa uthi wamkela inguquko eyenziwa nguhulumende yokumthetho yokusakaza.
Ayi kulo tshintsho othile sesilubonile kakhulu when it comes to ama-policies ade khona singakhangela o-IPA that has been scrapped. So kusenza umsebenzi wethu ube lula-ke njengentatheli izindaba.
Uloft Dube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe yena-ke uthi inhlanganiso yakhe izama amandla wonke ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile eZimbabwe.
Kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa labagcina imithetho ngendlela intatheli izindaba ezingabe zisebenza ngayo. Kodwa njengoba ngisisho njalo nje, kodwa kusakuningi okufuze kwenzakale ukuthi kutshintshwe indlela intatheli ezisebenza ngayo kulale esithi Zimbabwe Media Commission Act lale esithi Media Practitioners Bill ofuze ukukhangele yona.
Inhlanganiso yentatheli izindaba yemisa Zimbabwe embikweni yawo yalolu suku ikhuthaza intatheli izindaba ukuthi zisabalalise imibiko ngomumo womkhathi lezemvelo lesikhudumezi esifana lase El Nino esenza ukuthi indawo eziningi zingatholi izuleleleli emhlubuleni wengazansi ye-Afrika. Umbalisi ekolitshini le-NASA uMnumzana Mthethweni Moyo uthi intatheli izindaba azethuleli uzulu imibiko egcweleyo nesomiso esikhona.
Bayabhala lapha nalaphana kodwa akusikho lokhuyana okungathi kuyabonisa ukuthi ama-journalist kumba bezemidia bakunanzelela ukuthi climate change into enkulu kanganani. Njalo sinanzelela izinto eziphambanisa umkhathi ezenziwa ngama-government, ezenziwa ngamakhampani, ukuze kuvezwe obala, ukuze kubiselwe emuva kuthiwa i-rolling back i-climate change.
Isigodlo seMelika eZimbabwe namhla besile ngxoxompikiswano kobulawayo emalana losuku lolu ebiphethwe ngabezindaba abesayithi lapho kukhulunywe khona ngakabanzi ngokuqakatheka kwentatheli izindaba ekulondolozeni ezemvelo. Lo nyaka ilanga le-WPFD lazwa phansi kwendikimba ethi A Press for the Planet, Journalism in the Face of Environmental Crisis. Usuku lwe-World Press Freedom Day laqala kunanza umnyaka 1993 ngemva kwekhuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emzameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa okukhokhelela ukuthini uzulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi. Yimele Studio 7 kobulawayo egama lami Jesus Banda.
Uhulumende weMelika usekhethe unkosikazi Pamela M. Tremont ukuba ngummeli walelo lizwe omutsha eZimbabwe. Ikomiti edalele iSenethi yeMelika ibona ngobudlelwano lamanye amazwe yazise ngalokhu izolo kulandela ukuvota kwamalunga. Unkosikazi Tremont ukhethwe nguMongameli Joe Biden ngozibandlela ibizo lakhe lahanjiswa iSenethi ukuze kuvotwe. Bekungelameli weMelika eZimbabwe okweminyaka emithathu edluleyo ngemva kokusuka kukamnumzana Brian Nichols esesiba ngumsekeli kamphathintambo ogatsha lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe. Uhulumende uthi inani labantu abahlaselwe indlala njalo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe selikhuphuke lisuka kuzigidiphose ezintathu i-2.7 million la kuzigidiphose eziyisishiyagalombili i-7.7 million okuyikho bekuvele kukhangelelwe ngabaningi. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masukwa wethule umbiko othi phakathi kwabantu laba abayizigidi eziyisithupha ngabasemaphandleni kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabasemadolobheni. Umongameli Emerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo uhlele indlala njengengozi ephuthumayo elizweni njalo wacela imali engange $2 billion yokudingela abalambayo ukudla.
Izehlakalo zenkohlakalo sezehlile elizweni leZambia okungokwakuqala eminyakeni elithumi edluleyo ngokutsho kwenhlanganiso ephenya okuphathelane lenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Transparency International. Iziphathamandla zeZambia zithi lokhu kubangelwe yikuzimisela kwazo ukuqinisa umbuso olandela umthetho lokuthula. Umqondisi wogatsha lwenhlanganiso ye-Transparency International eZambia, umnumzana Maurice Nyambe, utshele umsakazo we-Voice of America eLusaka ukuthi ukuphenya inkohlakalo luhlelo oluqakathekileyo oluqhutshwa emhlabeni wonke ukuze kubonakale isilinganiso sayo.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs.
Ilizwe leZambia selihle ngemiklomelo engalani yamanani awenkohlakalo, okutsho ukuthi selingconwa. Imiklomelo ye-Corruption Perception Index iqalisa lokune ize iyefika kokulikhulu, okutsho ukuthi nxa ukuzero kule nkohlakalo ephezulu kodwa kokulikhulu, ilizwe liyabe limsulwa. Kwiminyaka elishumi edluleyo eleZambia belisiba ezingeni elibi kakhulu, kwathi kwemithathu sanda kwedlula sama ndawonye kumiklomelo engamashumi amathathu lantathu, i-33%. Okwamanje sesingcono, sikumashumi amathathu lasikhombisa, i-37 kuphela.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi uhlelo lwayo lwe-Corruption Perception Index, kumbe CPI, lusetshenziswa ukuhlela amazwe ngezinga lawo lenkohlakalo emphakathini. Lithathela kuphenyo oluqhutshwa zingcwethi lempendulo yemibuzo ebuzwa abantu makhaza. Uhlelo lwe-CPI luchaza inkohlakalo njengokwephula amandla umuntu awaphiweyo ukwenzela ukuthi azinothise. Umbiko wenhlanganiso ebona ngezemali emhlabeni jikelele e-International Monetary Fund omnyaka ka-2023 ngokubuswa kwelizwe leZambia lenkohlakalo lubonisa ukuthi inkohlakalo le yabangela ukukhuphuka kwemali ebhadalwa labo abathola inhlelo zama-tenders lezokwakha, kusabusa umongameli Edgar Changwa Lungu, phakathi komnyaka ka-2015 kusiya ukoka 2021. Umbiko lo uphinda ukubeke sobala ukuthi kwabhadalwa imali eningi kunhlelo zokwakha imigwaqo, okuyikho okwavula indlela zenkohlakalo. Ngaphandle kokuba nomthelela kwezomnotho welizwe, inhlanganiso ezimeleyo elwela ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa eZambia National Women's Lobby ithi abakhokheli abangabesifazana eZambia sebedibane lemigoqo eminingi ebangela ukuthi bengaphatheki kwezombusazwe ngenxa yenkohlakalo. Asizweni amazwi kaNkosazana Juliet Chibuta, umqondisi weZambia National Women's Lobby ngalolu daba.
It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating.
Besithola impendulo kulokho ebesikulwela. Besilwela ukuthi izehlakalo zenkohlakalo zehle, ukwenzela ukuthi abesifazane basebenze kumumo okhululekileyo, ngoba inkohlakalo iyehlisa inani labesifazane abafuna ukuphatheka kwezombusazwe lakwezinye izikhundla zobukhokheli.
Umnumzana Felix Nkulukusa, umabhalane wogatsha lukahulumende weZambia olubona ngezemali, uphawula ngemizamo yabo.
We have established the inter-agency collaboration.
Kusungule ugatsha oluzathatha lokho okwakuntshontshiwe phezu kweminye imizamo egoqela i-commission ebona ngokulwisana lenkohlakalo. Siphinde sakhetha inhlanganiso ezingamashumi amabili lanye kwezemithetho lakwezinye indawo ukuthi ziphathisane ekuzameni ukuthathela abantu konke abakuthola ngenxa yenkohlakalo.
Abasola umongameli Hakainde Hichilema bathi ukubotshwa kwabantu besetheswa amacala enkohlakalo kwenziwa kwabezombusazwe abaphikisana laye, njalo yikuqhubeka kwalokho okwakuvele kusenziwa nguhulumende odluleyo. Kodwa umongameli weZambia yena uyagcizelela ukuthi ukulwisana lenkohlakalo akwenzelwa ukukhahlameza abaphikisana laye kwezombusazwe. Ngomnyaka ka-2022 iziphathamandla zeZambia zasungula umthethwandaba wokuthetha amacala enkohlakalo ngesiphangiphangi. Akula muntu osetholakele elecala selokhe kwasungula imithethwandaba le. Lolu daba luqoqwe yintatheli izindaba ye-Voice of America uKathy Short eseLusaka eZambia. Lutolikwe njalo lwafundwa yi-Studio 7.
Kweziphathelane leMelika, owakhethwa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli umnumzana Donald Trump Uthi engakhethwa uzavuselela umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim abavela emazweni ambalwa ukuthi bangene kwele Melika ngelanga lakuqala lombuso wakhe. Umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim waba ngomunye wemithetho yombuso wakhe wadala inkulumo kodwa wasomiswa ngumongameli Joe Biden. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguChris Gande weStudio 7.
Aze akhethwe ngomnyaka ka-2016, umnumzana Donald Trump wathembisa ukuguqula imithetho yokungena elizweni esithi uvimba amalwa icatsha adabuka emazweni akholwa ngesiMuslim ukuthi bangangeni kwele Melika.
Sizavimba abokholo lesimuslim abedlulisa amalawulo akula ngenye indlela akula ngitsho.
Uthe ngokungena ehofisini uTrump wavimba ukungena elizweni kwamamuslim adabuka kumazwe ayisikhombisa ukwadala ukutshengisela lokuhanjiswa emthethwandaba kukahulumende zenhlanganiso ezibalisa i-American Civil Liberties Union. Isizwe isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Lee Glant.
If there are real
nxa zikhona impawu zobugebengu kumele zikhangele ngamuntu ngamuntu.
Any group or religion is more dangerous than another group.
Umthetho wokuvimba amaMuslim wathethwa inkantolo waze wafika emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court okwabangela ukujabula kukaTrump enkundleni zokuphumana lasesikolweni se-White House. Umongameli Joe Biden wakhankasa esola lomthetho ngomnyaka ka-2020.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and
liyazi ukuthi akumelanga livumele umongameli okhuthaza inzondano lokweyisa abokholo lesimuslim lokubavimba ukungena elizweni.
Wawumisa lumthetho aze abe ngumongameli. Ngemva kweminyaka emine uTrump utshele abalandeli bakhe esigabeni seWisconsin ukuthi okwenzakala esigabeni seMiddle East kutshengisa ukuthi sekuyisikhathi sokwethula njalo umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need
asifuni kuhlaselwa ngabesimuslim lapha kwele Melika. Asifuni amadolobha ethu ukuthi abe yimithombo yamalwa ecatsha.
And keeping terrorists the hell out of our country like I had it before.
Emkhankasweni wakhe umongameli Biden unqome imisebenzi yabokuza kwele Melika watshela usomabhizimusi abaphathisa mkhankaso wakhe ngemali ukuthi kulamazwe angathuthukiyo emhlabeni ngoba azonda abokuza. Ngenyanga kamabasa uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Harvard Caps luveze ukuba udaba lokungena lokuphuma elizweni lube ngochiki lobhanqa lodaba lomnotho kubavoti bele Melika. Lolu daba luqoqwe nguScott Stearns lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumente weMelika.
Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa mayelana ngomumo wamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2023, umhlabeleli wele-Iran wengoma zohlobo lwe-rap uTumaj Salehi ubethwa njengomuntu owephulelwa amalungelo oluntu. Udaba lwakhe lufakwa njengesibonelo sokuthi iziphathamandla zakwele-Iran zisebenzisa umthetho kuncindezela abasola uhulumende kumbe ukukhuluma ngelungelo likazulu. Ugatsha lwe-State Department luthi ekupheleni komnyaka ka-2023 usale wetheswa icala elithiwa libanzi kakhulu phansi kwemithetho yakwele Iran othiwa Corruption on Earth njalo ulinde ukugwetshwa. Ukulinda lokhu sokufika emaphethelweni, uSalehi usegwetshelwe ukulengiswa. USalehi wabotshwa ngenyanga kaMfufu ngomnyaka ka-2022 ngemva kokusekela ukutshengisela ukwenziwa ngemva kokufa esitokisini kukaMasa Amini. U-Amini wayevalelwe esitokisini ngoba esetheswa icala lokungagqoki kuhle impahla yesimoslem ethiwa yihijab. Ukufa kwakhe kwasungula umkhankaso othiwa Woman Life Freedom kwele Iran. Uhulumende waphendula lumkhankaso ngesandla esilukhuni kakhulu. Amakhulu abantu abulawa, inkulungwane zabotshwa. Sikhuluma nje sokwalengiswa abantu abayithoba munwe munye phezu kodaba lokutshengisela lokhu. USalehi wachothoza uhulumende wele Iran ngengoma zakhe, ungomunye wabaziwayo ababotshwayo. Wakhululwa ngokuhlawuliswa imali yesibambiso ngolwezi ngomnyaka ka-2023 kulandela isinqumo sedalele Supreme Court, kodwa waphinda wabotshwa ngemva kwensuku ezilutshwana ngemva kokwethula umfanekiso wevidiyo lapho ayesola khona indlela ahlukuluzwa ngayo esesitokisini. Umthethwandaba wedolobho le-Isafan yiwo osanda kunquma ukuthi alengiswe. Iziphathamandla zomanyano we-United Nations sezikhweze udaba lukaThumaj Salehi embuthanweni etshiyeneyo kusukela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2022, zisithi ziyethuswa isigwebo sokumlengisa lokuhlukuluzwa akwenziwayo, okusobala ukuthi kuphathelane lokwephulwa kwelungelo lokuzikhulumela ekhululekile lesipho sakhe sokuhlabela. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMnumzana Vedant Patel uchaze udaba lukaSalehi njengesinye sezibonelo soncindezelo lukahulumende wele Iran lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Uthi siyaphinda njalo ukusola uhulumende wele Iran ngokusebenzisa isigwebo sokulengisa njengendlela yokuncindezela amalungelo kaZulu lenkululeko yakhe. Wengezela isithi elemelika lizaqhubeka likubeka sobala embuthanweni yomphakathi indlela yocuku yendaba ezifana nale, ukuze umhlaba wonke jikelele uzibonele ububi bukahulumende wele Iran lemkhuba yakhe yoncindezelo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanbonani Studio 7 nabalaleli bonke. Siba nenkinga esinayo izolo bekuyi 1 May International Workers Day. So I Workers Day it includes everybody. Izisebenzi, workers and business unite. Nabahlali babe khona be participate, but it uza participate njani ngoba akulanto esebenzayo. Amafemu bavala wonke, bewavala njani amafemu? Kulento yabo leyo kuthiwa yi indigenization yakhona leyo, okuthiwa mawuvula ibusiness lakho so umuntu angakithi sofana ukuthi ubhadale 48% kumbe 50%. Is it true? Destroying the country. Ngapha uhamba utshela abantu ukuthi ilizwe livuleleyo ukuthi lisebenze ngikuganga lokho. Thank you.
Salibani mstudio 7. Lapha ngikhipha umbono ukuthi uhulumende sokumele ukuthi akhangele amateacher ukuthi amateacher bathwele nzima. Athengele amateacher amayunifomu, imali iphume kwesikhwameni sikahulumende ngoba amateacher yibo abafundisa odokotela, baba lamayunifomu, bafundisa bonke lama security wala mainform. Bonke abasebenza emahofisini abanye bala mainform. So amasipholisa la mainform, amasotha abala mainform. Kodwa uteacher yena nguyo othuthukisa ilizwe, kodwa yena kala inform. Njalo kumele ukuthi ngicela ukuthi uteacher ngabe bela mainform izimbabwe yonke befanane beinform ibe yi-1. Yabo headmaster la ibe yi-1. Isi sicelo ngisikhipha kwi-studio 7. Imu ungqobo ngireporter ngisesigabeni sakoteach. Ngisebenzisa i-number yebutswana.
Salibonani. Sakazukwazi ukuthi usebenzile lonke ngegama elihle elenkosi uJesu Kristu. Hayi, mana ngingena endaweni kule nto enyizweni noma emthona amabili kade kuqhuma ngezemali. Ngikumelana lo ndondo othe khona, hayi emalini akumela ngingene ngiphathi ngiyavuma. Okwesibili, imizwe ngizikho mina ngiwonyanga ngenxa yento eyenzakalayo. Bafowethu,
hayi laba bezana uPF loba bengayenzani laba kula muntu obafunayo laba abantu bakhathele ngabantu laba abantu abangela ncinci.
yethu emphakathini. Uma nje indlala embi kabe emakhaya la, indlala embi ezishushushu mpela. Kodwa babhizi batshela abantu amanga, last bebetshela abantu bethi hey, ukudla kwanele, iziphara zigcwele, kuphi lokho kudla? Kabakukhiphe phela benikeze abantu. Abantu balandile babula indlala kabavunanga abantu lonyaka. Abakukhiphe phela lokho kudla benikeze abantu. Ngoba esikubona isizwe abantu bekhala bethi bathoma umbobolile, bathoma umbo wakudala, umbosi ubolile. Kabakukhiphe phela lokho kudla abahlala beqamba amanga ngayo. Laba lobo bengafostela benzeni laba? Abantu babayala kudala abantu labo. Uma nje bheka banikeze abantu imali engasebenziyo, baprintela abantu imali abangasebenziyo.
Linjani, linjani Studio 7, Themba liyaphila lonke nje. Hayi lo nkondlo wamnyama umahlaba ethiwa lokhulumayo la. Ngithi hayi lami kuyenzike nje lijikayo. Ngithi kathi uhulumende ngangizwa nje kubalwa inamba zabantu abalambayo. Kanti kukhona lapho kunekhona izulu yini angavele athi izwe lonke nje abantu badinga ukudla. Emadolobheni nasemakhaya abantu balambile kodwa uzwa kubalwa ukuthi hey, 2 million, 3 million. Angaqamba amanamba angawazi. Abanikeza ukudla izwe lonke njalo ukudla lokho makubuya bangakwenza okwezana. Kanti hayi thina singamaZimbabwe nasomazana PF.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday on 7.
Uhlelo was a Friday kuleviki. Silomculi obehlabela irumba kodwa osetshintshe unyawo wangena kumculo we-Afro Jazz umthokozisi Gwitsa Ngwenya, yena osethule isingli yakhe lesihloko esithi Sithandwa Sami. Nangwe ixoxa nontungameli Nkomo we-Studio 7.
Okwakuqala ngithanda ukunibingelela nina baphathi behlelo ze Studio 7 nabalandeli bonke. Ngibuya ePlumtree endaweni okuthiwa kuseChiranga duze neBhagani. Ye emculweni ngiye ngaba khona phambilini ngangishaya irumba ngakhuphi album ethiwa uMachayinyoka ngabuye ngama yikho namhlanje sengivumbuluke ngolunye uhlangothi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngitholakala ku Facebook na ku YouTube na ku WhatsApp. Lapha ngumthokozisi, igama ngumthokozisi Gwitsa Ngwenya ku YouTube na ku Facebook. And then inombolo zami zocingo ngu 0638741587. Ngokutholakala ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibachiyela amazwi ukuthi ngiyabathanda bonke endaweni ezehlukeneyo. Ngithanda nonke balandeli kuzo zonke indawo, ngingakhethi bala lamuntu. Njengoba ingoma isisho ukuthi asithandaneni, njalo ngidinga nesupport yenu balandeli.
Yebo ke sithandwa sami umthokozi sigwisa ngwenya. Yena wesethule isingi yakhe lesihloko esithi sithandwa sami njengaleyo ngoma. Likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lamhla lapho esiyabe sikhangela ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa umsebenzi wentathela izindaba emhlabeni jikelele olwe-World Press Freedom Day. Yebo ke sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi libe le mpelaviki enhle. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.